nyika dzemubatanidzwa weEuropean Union kana kuti EU dzabvumirana kuti vashanyi vanobva munyika ino yeAmerica vanofana kungwarirwa kana kurambidzwa kuuya kunyika idzi kana vasiri kufambira zvinhu zvakakosha. European Union yabudisa gwaro iri kana kuti tingari pachirungu guidance kunyika dzayo dzese dziri 27 kuitira kuti vangwarire vanhu vanonga vachibva kuno kuAmerica. Izvi zvakonzerwa nekuti wandu hweutachiona hweCOVID-19 kunyanyanyanya chipandi cheDelta variant hwawandisa muno muAmerica zvokuti vanhu vakatakura utachiona vakawandisa zvikuru kwazvo. Saka nhengo dzeEuropean Union dzakutya kuti vanhu vanobva kuno kuAmerica vakabvumidzwa kuramba vachienda kunyika ikoko kuEurope uko vanozofamba vachiparadzira chirwere ichocho zvinozoita kuti idzo nyika idzi dzeEuropean Union dziremerwe neDelta variant iyo yatekeshera nyika yese, asi pari zvino kuEurope inyika shoma dziri kunyanya kuremerwa nayo sezviri kuitwa kuno kuAmerica.
Izvi zvinobatsira sei sezvo vashanyi vakuEuropean Union vachiuya kuAmerica pavanodira?
Tingati ndoda kuti tijekese zvakare kuti guidance kana kuti chisungo ichi chaitwa neEuropean Union muchirungu vanoiti non-binding, kureva kuti hachisi chisungo chinomanikidzirwa nyika dzese dzeEuropean Union. Yakafanana nechenjedzo yapiwa nyika idzi kuti zviri kwadziri nyika imwe neimwe chete, asi ivo semubatanidzwa vari kuti vanhu vanobva kuAmerica ngavambomiswa kubvumirwa kuuya kunyika dzekuEurope ikoko dzeEuropean Union nechikonzero chandataura chekuti COVID-19 yanetsa kuno kuAmerica. Saka maEuropeans vaakutya kuti inogona kuyambukira ikaenda ikoko zvikazovanetsawo ikoko. Izvi hazvina kuitirwa America chete. European Union yasungawo chisungo chimwe chetecho chinosanganisira nyika dzinosanganisira Israel, vana Kosovo, Lebanon, Montenegro neana Macedonia ikoko uko. Nyika idzi dziri kunzi dzine utachiona hwakawandisa. Saka vari kutya kuti vanhu vanobva kunyika idzi vakaenda muEuropean Union block vanozokonzera kuti utachiona urambe huchipararira wozobata vanhu vakawandisa. European Union yodzokera kumashure mushishi yayo yokurwisana nechirwere cheCOVID-19.